dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti isaite zvekutyisidzira vemabhizimusi kuti vaendese mari dzavo kumabhanga dzichiti kuita izvi kunogona kutowedzera matambudziko munyika pamwe nekukonzera kuvharwa kwemabhizimusi akawanda. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa svondo rapera nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu ekuti vamwe vemabhizimusi vari kuchengetera mari dzavo mudzimba vasingadziendese kumabhanga kwadzinofanira kunge dzichibatsira nyika. Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havafungi kuti kutyisidzira kana kuvhundutsira kuri kuitwa navamushayavanhu kunoita kuti vemabhizimusi vatirimuke.
Chechipiri ndechekuti hauzive kuti mari ichange ichishanda mangwana ndeipi. Kana zvinhu izvozvo zvisina kujeka panoita dambudziko.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti panofanirwa kuve nekutaurirana pakati pevemabhizimusi nehurumende kwete kuita masimukati enzane avanoti ari kuitika pari zvino.
Saka mukuita masimukati enzane nemabhizinesi kuri kuita hurumende, mabhizinesi anogona kuita iya inonzi de-risking iya yokuti vanovhara sezvatiri kuona vana OK vana Mati, vana N. Richards. Saka pakuvhara ipapo unoruza ndiani? Unoruza vanhu nehurumende, nokuti vanhu vanorarama namabasa, hurumende ichirarama nemitero yainotora.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti munhu wese nemakambani ose vanosungirwa nemutemo weBank Youth Promotion Act kuti vaendese mari dzavo kumabhanga vachiti basa remari idzodzo nderekuti dzishandiswe nemabhanga pamwe nekupiwawo kune veruzhinji vachishandisawo kwete kuchengeterwa mumagaba.
Izvi hazvifadzi bhanga guru rehurumende. Saka vari kuti aiwa hatiindi hedu kunosecha kuziva kuti chii chaunacho nechii chaunacho, asi tinongoonaka kuti bhizimisi rako raunoita iri nezvaunotengesa nekuwanda kwazvo haungamboi unoisa mari 2 cents idzodzo kubhanga. Saka izvozvo zvindo zviri pamurawo.
Vagwanyanya vanoti nyika dzinosimukira kuburikidza nekushandiswa kwemari dzevanhu dzinenge dziri kumabhanga kwete kuti mari idzi dzishande dziri kunze kwemutemo.
Saka tiri kuda kungodzokera pamirawo, tiroda kungodzokera pachimiro chakanaka chinofambisa nyika dzimwe nyika dzese dzepasi rese.
Asi zvinoitika here izvi zvekuti makambani nevanhu vaendese mari kumabhanga? Nyanzvi mune zveupfumi vari munyori anoona nezvemari mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora Dr. Tapiwa Mashakada vanoti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kutanga yadzosa chivimbo kune veruzhinji sezvo kumashure uko vanhu vaingomuka mari dzavo dzaive kumabhanga dzadyiwa nemuchenje dzisisina chibatsiro.
Saka vanhu vakaluza mari yakawandisa mubanking system. Saka handifunge kuti interest payments on savings and time deposits haananzwa achiita make a lot of difference. Vanhu attitude yavo towards formal banking is still negative. Panotoda confidence. That's why Reserve Bank statement iwoso inotaura nenyaya yekuti pada kuti confidence levels it were improved. So pari zvino it's a wait and see attitude. Handifungi kuti zvichakonzeresa kuti vanhu vamhanye kundoisa mari mumabhengi.
Dr. Mushayavanhu vakati kunze kwekuzvishevedzera mbavha, kuchengetera mari mudzimba kutyorawo mutemo weAnti-Money Laundering Act, uye vakati boka reFinancial Intelligence Unit harisi kuzoramba rakapetera maoko richiona izvi zvichiitika. Zvasarira kuona vemakambani nevanhuwo zvavo vari kupomerwa mhosva yekuchengetera mari mudzimba kuti vachatorawo matanho api. Vovhara mabhizimusi here kana kuti voendesa mari kumabhanga kwavanoziva kuti dzinodyiwa nemujuru?